Makepekepe akarwadzikana zvikuru nekutorerwa kwaakaitwa mukombe wekasola ga Premier Soccer League pamuromo neFC Platinum mwaka wapera zvekuti ari kutenga vatambi pamadiro kuti izvi zvisaitike zvekare. Pari zvino, Caps United yatenga vatambi vanosvika makumi maviri nevaviri izvo zvisati zvamboitika munhabvu yemuZimbabwe uye inoti haisati yapedza kutenga vatambi. Caps United yave nevatambi vatsva vanokwanisa kuvaka chikwata chinotamba mutambo uyezve tikasanganisa nevatambi vakasara mwaka wapera vanokwanisa kuvaka zvikwata zviviri kuchisara vamwe vatambi kunze. Mitemo yePremier Soccer League inobvumidza kuti chikwata chega chega chinyorese vatambi makumi matatu vashanu vacho vari vechidiki. Vamwe vevatambi vane mukurumbira vatengwa nemagreen machine vanosanganisira Leroy Mavhunga naRichard Hachiro kubva kuHerentals, Tatenda Tumba naIshmael Wadi kubva kuHarare City pamwe naWallace Magalane kubva kuFC Platinum. Asi Caps United ichiri kuda kuraura zvekare Ian Nyoni uyo anotambira Chapungu. Mumwe mutevero wechikwata ichi muzvare Leslie Marufu vanoti vari kufara nezviri kuitwa nechikwata chavo kutenga vatambi vatsva.
Makepekepe andisvadza moto chaiwo ende ndiri kuzounyatsofara. I love Caps United. I'm always green.
Asi mongorori wemutambo wenhabvu vaKelvin Mushonga vanoti vatambi vatsva vakawandisa zvinokanganisa muchina kunyatsoshanda.
United ichatimbira yatokanganisa bhora nokuti maplayers mazhinji yakatora akabva kumadifferent teams kuti vazove nesizini yatinayo ka vazonge vaite kopa kuti vabatane vazotambe bhora zvakanaka. Ndiona kunge zvichatora nguva.
Magreen machine ayo aitungamira makwikwi emwaka wapera kwasara mitambo miviri akazopedza ari pachinhano chechitatu mushure mekurohwa mumitambo miviri yekugumisira nengezi Platinum Stars pamwe neFC Platinum iyo yakazotora mukombe uyu. FC Platinum yacho yawedzerawo pavatambi vavaive navo mwaka wapera nekutenga vamwe vatambi vatsva gumi. Asi chinangwa cheFC Platinum ndechekuita zvakanaka mumakundano maviri ekasola ga Premier Soccer League pamwe neCAF Champions League. Asi Dynamos ndiyo iri kutevera Caps United mukuunganidza vatambi mushure mekuraura vatambi vatsva gumi nevana ichiteverwa nengezi Platinum Stars iyo yatenga vatambi gumi nevaviri. Murairidzi weDynamos Tonderai Ndiraya anoti ari kuda kuvaka chikwata chichakwikwidza zvine mutsindo mwaka uno.
Chatinhongei vatambi vakati wandei vatichaika muchikwata chedu kuti vatichisimbe chigozorwidzanawo nezvikwata zvepamusoro zvakaita sanana Caps United, FC Platinum, ivo avava naIslanders avo vane makore akati kuti maplayers avo ari pamwe chete achitamba.
Ndiraya ari kuenda kuBelgium uko ari kuendeswa neDimbare kunowedzera ruzivo rwake rwenhabvu. Matengerwo ari kuitwa vatambi nezvikwata aya ari kuratidza kuti makwikwi emwaka uno achange achinakidza zvikuru. Premier Soccer League haisati yazivisa kuti mwaka wenhabvu unotanga rini gore rino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.